manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chivabvu 3 2017. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vaimbova mukuru wevatongi vematare vaJustice Godfrey Chidya usiku vanoshaya. Vatori venhau muZimbabwe vanocherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vari kushungurudzwa nevanoti vanoita zvematongerwo enyika. Komiti yeparamende inoona nezvemari yoronga kudaidza gurukota rezvemari vaPatrick Chinamasa kuti vatsanangure kwavanoti vakakwereta mari yekubhadhara chikwereti chenyika kuWorld Bank. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutongi mukuru wematare kana kuti Chief Justice vaGodfrey Chidya usiku vashaya. Vachidya usiku avo vakaenda pamudyandigere gore rino vange vari muchipatara kuSouth Africa mushure mekurwara zvakanyanya mavhiki maviri apfuura. Mumwe mutongi mudare reConstitutional Court asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti vachidya usiku vainge vaine chirwere cheshuga. Bepa nau reHerald ratendawo kuti vachidya usiku vashaya. Vachidya usiku avo vainge vaine makore makumi manomwe ekuberekwa vakaberekerwa kudomboshawa. Vakamboitawo zvematongerwo enyika vari nhengo yedare reparamende munguva yeRhodesia neZimbabwe ichangowana kuzvitonga kuzere. Vakazoitawo mutevedzeri wegurukota rezvematunhu vasati vaita muchuchisi mukuru wehurumende. Vakadomwa kuita mukuru wevatongi vematare vachitora basa rakasiwa naJustice Anthony Gabay. Vachidya usiku vakamboshandawo vari sachigaro weConstitutional Commission iyo yakanyora bumbiro rakarambwa neveruzhinji mureferendum yakaitwa muna kukadzi 2000. Mukuzeya nyaya yekushaya kwavachidya usiku, tabata rimwe gweta guru munyika vari nhengo yedare reparamende vachimirira ZANU-PF vaJonathan Samkange.
Ndumuta zvinhu zvatisingafungiri zvinoitika because haana kumborwara kamurume.
Tichitarisawo mabasa avakaita, mungati munhu aibata basa sei?
Aibata akibasa zvakanaka, sterek. Chaizvo kungoti semunhu anenge afa akibata, munhu aibata basa zvakanaka.
Vamwe vaichema-chemawo kuti ava vanenge vanomborerekera kuZARU-PF, vamwe vachiti aiwa vamutongi gava. Munoona sei mabatiro avaita nyaya dzavo?
Ini ndofunga kuti anga angori munhu mutongi gava chaanga achingotarisana nenyaya yekunaka nokushata kwayo.
Saka nyika yarasikirwa zvikuru apa?
Aiwa hatingadaro ngekuti kaanga aritaya anogorasikirwa. Kana vajaji varitaya unodzoka herawo mumashopu because ange was over 70. Saka kuti titi arasikirwa anogorasika tinozviita sei izvozvo because anga atoritaya.
Vamwe vari kuti dei vaitwa gamba renyika tichitarisa basa ravakabata, munotenderana nevanodaro here?
Ine handitenderani nazvo, vandongotiwo zvavo munhu akaitawo basa rake because munhu kakambongari nguva yehondo kaa handiti anga ari muparamende yaSmith. Saka anozoita sei kuti aende heroes munhu akambonga achisenzana naSmith. Ndinotozviziva because ndandiri tiri student ndachitopfeka, kana mukatarisa kuenda bheki kuhistory kaundomuona akapfeka makamafuraji achiuya kuparamende apo. Saka munhu akadaro anozoita sei hero.
Koka vamwe vari kuti aiwa pakazowana nyika kuzvitonga kuzere vanga vakushanda kuendesawo nyika mberi.
Kutora advantage ikako, but ndingatoti ndovamwe vanhu vakatononotsa kuti independence inonoke kuuya because vakanonotsa process.
rimwe remagweta makuru makuru munyika vaJonathan Samukange vari parunare muHarare. Vanyuri venhau munyika nhasi vacherechedza zuva reWorld Press Freedom Day vachiti vave kuda kusangana nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vaone kuti vangapedzesei dambudziko rekushungurudzwa kwevatori venhau nevanoita zvematongerwo enyika iro vanoti riri kuramba richikura munyika. Ivan Chifera anotipanyaya inotevera.
Mumashoko avo pagungano rekupemberera World Press Freedom Day iro raitwa pachikoro cheHarare Polytechnic, mupepeti mukuru wekambani Associated Newspapers of Zimbabwe Vastenly Gama vati vematongerwo enyika vari kuchichidzira vatori venhau. VaGama vati nekurwisana kuri kuitika mubato reZANU PF pamwe nesarudzo dziri kuuya zvave kuita kuti vematongerwo enyika vapindire mumashandiro anoita vatori venhau zuva nezuva. Vatiwo vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kushungurudza vatapi venhau. Sachigaro weZimbabwe National Editors Forum zvakare vari mupepeti webepa nhau reIndependent vaDumisani Muleya vatiwo kunze kwevezvematongerwo enyika vemabhizimisi vari kuvhiringawo mashandiro evatapi venhau.
Kune interference inobvawo kutingati commercial inoendera nemacompanies vanoda kuinfluensawo basa remajournalist. Kwozoitawo imwe interference ine dimension yesecurity yokuti mapurisa kana majournalist vanyevanyadza avo vanouya vachida kutsvaga kuti madzovana kupi, ndiani akupa nyaya idzodzo, tokumbira motibatsira kuti tiinvestigete nyaya idzodzo.
Munyori mukuru wesangano reZimbabwe Union of Journalists vaFosa Dongozi avo vanove mumweyo vakabvunzurudzwa nemapurisa pasina mhosva yavapara svondo rapfuura vati zviri pachena kuti vematongerwo enyika vari kushandisa mapurisa kuchikidzira vatapi venhau.
Ndozvotoratidza kuti kushanda kwacho hakune kusina kumira zvakanaka, nokuti kana pane mupurisa anogona kungokusheedza iwe uri kufunga kuti murongo unotaura waupedzisira waubvunzwa paunogara, wakubvunzwa mafoni namba ako, zvitupa nezvimwewo zvakangosiyana siyana. Saka ndo zvandinoti zvotoratidza kuti pane chisina kunaka ipapo.
Dzimwe nyaya dzave kukanganisa basa revatori venhau inyaya dzeuori uhwo hwapararira nyika yese. Vakawanda vapinda mumhemberero dzanhasi idzo dzange dzakarongwa nemasangano ese anomirira vatori venhau, hurumende pamwe neUNESCO vatiwo Zimbabwe ichine mutemo inombunyikidza vatapi venhau kunyange hazvo bumbiro renyika risingabvumidze izvi. Vamuleya vati zviri pachena kuti hurumende haina chido chekubvisa mitemo iyi yakaita seAccess to Information and Protection of Privacy Act. Mumwe mudzidzisi wezvekutapwa kwenhau pachikoro cheHarare Polytechnic vaAlexander Rusero vatiwo nyaya dzezvematongerwo enyika dzave kutokanganisa kana vadzidzi muzvikoro zvepamusoro.
Izvi zvinotikanganisa isusu sevadzidzisi, nekuti unonzwa mwana achikubvunza kuti madzidzisiro emuri kutiita muri kutidzidzisa here takanangana kuti tichanoshandira boka iri renhau kwete kushandira rimwe boka renhau. Saka isu sevadzidzisi vevatapi venhau hazvitifadzi kuona nyika iine nyonganyonga yekusawirirana pazvinhu zvakapusa zvinhu zvematongerwo enyika.
Vati zvikoro zvevatori venhau zviri kuita basa rakanaka chose, uye vatapi venhau vanozovhiringwa vave kubasa uko vanotanga kukanganiswa nemakambani pamwe nezvematongerwo enyika. Mutevedzeri wegurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Tokozi Lematutu vaudza gungano iri kuti vachasvitsa chikumbiro chevatori venhau chekuda kusangana navaMugabe Kuna va Krismu showe, gurukotara zvekuburiswa kwemashoko, vatiwo hurumende yakazvipira kusandura mitemo yezvekutapwa kwenhau kuti ienderane nebumbiro, asi vakati bazi ravo rine rimwe basa rariri kuita pari zvino. Mumashoko avo ekucherechedza World Press Freedom Day, munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vakurudzira kuti vatapi venhau varegwe vachiita basa ravo pachena, vachiti izvi zvikaitika munyika munoitika runyararo nebudiriro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Chirongwa chemitambo ya Harare International Festival of the Arts kana kuti Haifa chapinda muzuva repiri nhasi, vechidiki vachifarira kuwaniswa mabasa pamwe nekuvaraidzwa panguva iyo zvinhu zvakaoma kudai munyika. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, chirongwa cheHaifa chamutsa zvakare guta reHarare, apo vanofarira zvemutambo vari kuvaraidzwa. Mumwe wevanga vari kuHaifa vaSamson Humba vati kunyange hazvo mari iri kunetsa munyika, Haifa inovapa mukana wokumbokanganwa nhamo dzavo.
Kuuya kuno kuHaifa chero zvinhu zvakaoma, munhu unongosungirirawo kuti tudiki taunato uyewo umbozotandarawo, umbowana nguva yokukanganwa. Zvinhu zviri kunetsa zviri mupenyu zvakawanda, ukangogara pfungwa dzako dzakangoti tek-tek kamutsika-tsika nenhamo, unotoona kuti unopedzisira wakutorwara.
Vamwewo vati Haifa inovapawo mukana wemabasa ayo ari kunetsa munyika. VaNison Kim, avo vari kuita basa rekubatsira kushambidza nzvimbo iri kuitirwa Haifa, vanoti kudzoka kwemutambo uyu gore rino kwavaisa mumafaro, sezvo vari kubatsirikana sevanhu vasina mabasa.
Haifa tinongoitawo mapatime atinongoitawo kazhinji makore ega ega, tine nguva tichisenza nayo Haifa yachonayo. Zviri kutibatsirawo vamwe mabasa titorina, but tinombodezwawo kuti timbobata bara tomboonawo kubatsirikanawo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mukomana wechidiki, Tendai Chaparadza, anoti kubva apedza zvidzidzo zvake muna 2011 haasati amboshanda. Chaparadza akaona basa rekuchengetedza zviri kuitika kuHaifa.
First chokutanga ndawanawo employment, tawanawo 1 or 2 pekunhu ungaonapo masense, then zvimwe zvacho yobe nongochikwanisawo kuonawo zvevezwa maartist achiita zvaanoita zvakawanda. It's not all about kuti yobe seeing, but yobe learning new stuff, which wanozinyowani zvakawanda zvinoitwa nevamwe nemaoko avo. So from there unokwanisa kuwanawo kuita shungu yekwanisa kuita zvimwe zvinhu uchishandisa maoko ako.
Haifa ina kuitwa gore rapera sezvo makambani akawanda anobatsira pachirongwa ichaitatarika. VaStanley Mutanga, avo vanoveza matombo, vanoti kushayikwa kwemutambo weHaifa gore rapera kwakavadzorerawo shure sezvo vachiwana bhizimusi pamutambo yakadai.
Zvinhu zvakatibata-bata because ndokwa tinowana macontacts nemaorders nemanew customers, but ikasaitwa manje zvinenge vanenge vatiomesera.
Chirongwa cheHaifa chakatanga nechipiri uye chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gwaro raburitswa nerimwe sangano rinoona nezvekufamba kwengarava mumagungwa rinoti kuderera kwaita mauto anenge achisora zviri kuitika kwavhurira makorenyera mukana wekurwisa ngarava dzinenge dzichipfuura nepedyo neSomalia. Gwaro resangano rakazvimirira reOceans Beyond Piracy rinoti mushure memakore ekudzikira kwemabasa emakorenyera ngarava dzave kufambira kumahombekombe uye uwandu hwengarava dzemauto anochengetedza runyararo mumvura pedyo neSomalia hwadzikira. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump varamba mashoko avari kupomerwa nevakakwikwidzana navo musarudzo dzemutungamiri wenyika amai Hillary Clinton ekuti mukuru weFBI vaJames Comey vane chekuita nekugundikana kwavo amai Clinton musarudzo dzemutungamiri wenyika dza2016. Bazi rezvemukati menyika muAfghanistan rinoti munhu anga akazviteya nemabhambu auraisa vanhu vasere muguta reKabul nhasi mangwanani munguva dzekumhanyira kumabasa kwevanhu vamwe vanhu makumi maviri nevashanu vakakuvara. Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvirikugara kunze kwenyika zvave kudzokera kumusha zvichinotanga mabhindauko akasiyana-siyana anosanganisira zvematongerwo enyika nemabhizimisi. Vamwe vari kunotanga mapato avo ezvematongerwo enyika kuitira kuzokwikwidza musarudzo dzegore rinouya. Vamwe vanonzi vari kutangawo zvikoro zvemhando yepamusoro vachishandisa ruzivo rwavanenge vakohwa kunze kwenyika, kuchitiwo vamwe vari kusvikotanga makambani avo kana kuti kutungamira makambani agara ariko kare. Asi mumwe vanhu ava vaCaston Mateu avo vari kuBritain vari kuronga kudzokera kumusha kunopinda mune zvematongerwo enyika vachikwikwidza musarudzo dzichauya vakamirira bato reMDCT rinova ravagara vachitsigira. VaMateu vanoti vari kufunga kuzokwikwidza mudunhu reMarondra Central kumashonaland East ndokana vachinge vatambirwa nebato ravo. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaMateu akatanga nekuvabvunza kuti chii chakavasunda kuti vafunge kudzokera kumusha.
Isusu sevanhu vari mudiaspora taona matongerwo anoitwa nyika zvine order, ende tine responsibility yekuti tiite sei tinobatsira nyika yedu kuti isimukire. Makatarisa kuZimbabwe iko zvino vari kushandisa mabond note, nyika yadzikira, nyika yashupika. Saka isusu vari mudiaspora we have a responsibility yekuti tinopinda mumacommunity edu tichibatsira vagari vemuZimbabwe kuti nyika yedu isimukire.
Manga magara zvakadi muri kunze kwenyika?
UK ndagara kwemakore 14 years.
Saka muri kudzokera kumusha muchida kunopinda mubhindauko ripi?
Ndiri member yeMDC, saka ndoda kunomira ndiri kumarondera central.
Tinoona kuti bato reMDC rine nhengo dziriko kumarondera central ikoko. Munozoona muine mukana here imi muri munhu ari kubva kunze kwenyika?
Kunze kwenyika kuno vamwe takauya kuchikoro, vamwe takauya kubasa. Asi kumba kwedu, kumusha kwedu kuZimbabwe, ini sechizvarwa chemuZimbabwe ndakakurira mumarondera, vanhu vemo vanotondiziva. Ndakaenda kuchikoro kumarondera, and then I have been doing zvinhu zvakawanda imo mumarondera macho. Ndiri munhu anodzokera kumba kakawanda pagore kumarondera, saka vese vanondiziva. Vanoziva pandinogara panemba yangu marondera nezvese zvandinenge ndichiita mumarondera imomo. Saka ini ndakatokumbirwawo nevamwe varimo, especially vechidiki, vakati aiwa vaMateo, imi muri munhu anotibatsira zvikuru, uyezve muri munhu anozivikanwa, anoremekedzwa munharaunda yemarondera. Saka matii mauya kuzotimirira vamuri muparamende? Saka ini ndakaona zvakakodzera kuti ndiite sei ndidzokere kumusha kuti ndinomirira vanhu vanogara marondera kuti tiri kuparamende.
Munoona here imi zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika muchikwanisa kuzonosimudza nyika kubva mumadhaka mairi?
Kana pasina shanduko yaitika, aiwa kutambura kucharamba kuchenderera mberi. Chapo ndechekuti vanhu vaona kusiyana kwepakambouya inclusive government paye pakabatana nhengo dzeMDC nedzaNPF nedzimamwe mapato, kuti pakabveita kakuchinja kanga kaitika munyika, zvinhu zvanga zvakuita zvichitinakei. Asi Takazongwa ba MDC paikabirwa ma election muna 2013 zvinhu zvakaondomoka futi zvatosvitsa pari zvino pekuti zvinhu hazvichaita.
Saka vamateo vanofungidzira kudzokera rini kumusha?
Indofungidzira kudzokera kupera kwegore rino. Obviously inini ndiri munhu anoshanda munomu. Saka zvinenge zvakureva kuti kuwind up everything I'm doing munomu muUK. Ndichizotarisira manje kuti ndinotanga upenyu hutsva ndamu Zimbabwe imomo.
Mune tarisiro yekudzokera kumusha rini kuti munokwanisawo kunyoresa kuzenge muchipinda musarudzo dzegore rinowe?
Kana vachinge vatanga.
Avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri kunze kwenyika chafunga kudzokera kumusha vaCaston Mateo vari parunhare neStudio 7 kuBritain. Vanoona nezveupfumi mubato reMDCT vatapiwa mashakada, vanovawo zvakare nhengo yekomiti yedare reparamende inoona nezveupfumi. Vanoti komiti yavo ine urongwa hwekudaidza kudare iri gurukota runoona nezvemari vaPatrick Chinamasa kuti vazotsanangure nyaya yemari inosvika bhiriyoni imwe chete yemadhora yavanoti vakawana yekubhadhara chikwereti chiri kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Vachinamasa havana kutaura kuti mari iyi yainge yabva kupi, asi bepanhau reZimbabwe Independent rakabva raburitsa nyaya yekuti mari iyi yainge yabva kukambani yekuSingapore inonzi Trafigura. Asi mutauriri wekambani iyi amai Zoha McDolly Aimone varamba mashoko yekuti kambani yavo yakapa Zimbabwe mari inodarika bhiriyoni imwe chete yemadhora yekuti ibhadhare chikwereti kuWorld Bank neAfrican Development Bank. Vachipindura mubvunzo kubva kuStudio 7, amai McDolly Aimone vati vainge vanzwa mashoko kubva kumapepanhau ekuti Trafigura yainge yapa Zimbabwe mari asi vakati aya manyepo. Vativo vane mabhizimisi muZimbabwe uye makambani avo akazvipira kuramba achifambisa basa achishanda nehurumende yeZimbabwe. Asi panyaya yekweretesa Zimbabwe mari vati kambani yavo iri kuzorwa mafuta enguruve yaisina kudya. Kambani reTrafigura Group yakapinda muZimbabwe muna 2013 kuburikidza nekuisa upfumi mukambani yePuma Energy iyo yakaisa zvikamu makumi matanhatu kubva muzana mukambani yeRiden Petroleum. Riden ine nzvimbo dzinotengeserwa mafuta edzimotokari makumi manomwe nemapfumbamwe uye inopa mafuta endege panhandere ina dziri muZimbabwe. Mukuzeya nyaya iyi tabata vamashakada avanoti zvinonetsa kuti pawane mabhanga kana makambani angakweretese Zimbabwe mari.
Hurumende yedu iyi yakafanana navanhu vaya vakare vaiita mamperembudzi, havabatiki havashandiki navo. Saka handifu kuti pane gavhumendi yakati twasa twasa kana kuti organization yakati twasa ingakwanisa kuvapa mari, nokuti inovapa mari in return for what? Vane mbiri yokusabhadhara zvikwereti. Saka zicharavo rakatosviba kunze uko panyaya dzezvemari.
Pane mashoko anga achibuda ekuti hurumende yakapuwa mari nekambani inonzi Trafigura inoshandawo muZimbabwe kuburikidza nemwe inonzi iyo Puma Energy. Vekambani vari kuti aiwa havana kupa Zimbabwe mari. Vachinamasa havasitaura kuti mari yacho yakabva kupi. Munoona sei zviri kuitika izvi?
Chandopikisana nacho ndechekuti chikwereti chose chinotorwa nehurumende chinofanira kuratisaiwa neparliamendi. Parliament inofanira kuzoti okay kana kuti no. Inofanira kupa mvumo kuti nyika itore chikwereti, nokuti chikwereti ichi ndechenyika yose hachisi chehurumende. Saka parliament haisati yambosangana nemagwaro akadero. Saka kwatiri isusu tinoraso kuti mahumbwe hapana chinobuwa, hapana chakaitika chakadaro, nokuti 1 billion imari refu haisi pekukesha.
Saka imi muchadaidza here vachinamasa kudare reparamende kuti vatsanangure kuti zviri kufamba sei?
Ndinodaira kuti sekomiti yedu yebudget nefinance vapatinovadaidza ndozvimwe zveagenda zvatichavabvunza kuti vape clarification. Hatizingotaurwa nemuromo, toda paperwork yacho, magwaro acho, tione kuti temushiti yacho yakamira sei, mainterest acho akamira sei, repayment arrangement yakamira sei. Hatingotambiri zvinhu zvemuromo zvamapepa.
Vanoona nezveupfumi bato reMDCT vari mukomiti yeparamende inoona nezveupfumi zvakare vatapiwa mashakada vari parunare muHarare. Nepenyure Voice of America yabatana nechikoro chepamusoro cheGeorge Washington University muno muAmerica nhasi pachirongwa chekuzeya kuti vanoda kudzidza muAmerica vachibva kune dzimwe nyika vangazvifambise sei. Musangano uyu wange uine vanyarikani vanosanganisira vaPaul White vekuJohns Hopkins School of Medicine, vaRaj Bhagava vekuStanford, vaDouglas Shaw vepaGeorge Washington University nevamwe vanamuzvinafundo. Chirongwa ichi change chitepfenyurwa padande mutande redu reFacebook. Mumwe mutsigiri wepage yedu yeVoice of America muzvare Letina Fushai vari kuOregon vanotiwo zvirongwa zvakadai zvakakosha sezvo zvichidzidzisa vana kuti dzidzo yakakosha munyika uye kuvapawo mukana. Ngatinzwe hurukuro yavaita naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Ndazvoona chakakosha chaizvo, nokuti dzimwe nguva tinongotyira kure. Shumo yedu inoti zvizvi makushe harisi nyanga dzarinadzo. Saka tinoda kubvisa zvinotiita kuti titye tingoidzawo. Zvinonzi tembere kwaTV yakabika mabwe ikaravira muto. Saka ndaona chaizvo chirongwa chenyu chichibatsira kuti chitifundise. Nesuwo tembere tinokwanisawo kuzviita kuuya kudzidza kuno kuAmerica. Zvandakaita ndaona chirongwa chenyu chakanaka chaizvo, chinotibatsira kuti tilive our dreams because education is the key.
Tipeiwo nhoroondo yekuti imi makafamba sei kuti muzonge muchidzidza imo muAmerica. Mataura kuti makauya kuno mukazotanga kuita chirongwa chedzidzo matova nemakore makumi mashanu.
Ndizvozvo Marvelous. Kuya kwandakaita kunoku ndingangoti zvakaita sokungoitwa nechinzvimbo muupenyu chandakanga ndava nacho. Vana vangu vaviri vakanga vauya kuno vose. Saka inisa mubereki wakazvimiririra senhengo. Ndakasara ndangotarisana nemadziro muzi 5 bedroom house kubva inona. Ah, nobva ndangoti regai ndingoindawo kuchikoro ikoko nevana vangu. Saka ndobva ndatongoapplya ofunge. Ndobva ndatongowana nzvimbo ndikauya kuno.
Makauya kuzodzidza chiiko kuno?
Ndakaita theater arts.
Kucollege ipi?
Portland Community College.
Uyezve pari zvino muri kushandisa here zvidzidzo zvamakawana?
My way, zvokuti tufunge Marvelous. Dzidzo yandakawana yakandibatsira chaizvo. Vanondiziva paFacebook ndakatonyora bhuku rangu Binde African Dream. Plus ndakatonyora script izvo zvimwe dzuno ndiri kuenda kuHollywood. Gala kunoita pitch bhuku rangu kuti riitwe firimu muHollywood. Mufunge dzidzo yedu yekuZimbabwe iyi tinoitarisira pasi iri pamhando yapamusoro-soro. Pandakaita entrance test nini kupinda muuniversity vanopitaya vanoti iyo English for non-speaking ESOL. Ndakanyora English reading, writing, communication. Ndikautsunha kuwana ma100%.
Avo vanga vari muzvare Letwina Fushai, chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vari kuOregon. Munhau dzemitambo, mumutambo wanga uchitaurwa nezvauye Harare Derby pakati peCapes United neDynamos wambomiswa nemhaka yekushayikwa kwenhandare. Mutori wedu wenhau Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanotaura vakamirira Premier Soccer League muzvare kuDzaibare vazivisa manheru anhasi kuti mutambo uyu hausisiko nemhaka yekushayikwa kwenhandare yekuti utambirwe. Mutambo uyu unowanzotambirwa muNational Sports Stadium, asi nhandare iyi haisi kushandiswa nevenhabvu svondo rino nemhaka yemusangano wechechi yeChrist Embassy uyo uriko nemugovera. Nhandare yeRufaro Stadium, iyo yanga yambomiswa parutivi kuti tambirwe mutambo uyu, yakanzi nevanoongorora dzinhandare kuti haisati yave kukodzera kutambirwa nhabvu yepamusoro-soro mushure mekumbovharwa ichigadziriswa. Zvikwata zviviri izvi hazvikwanise kushandisa Morris Depot sezvo iri diki kutambirwa mutambo wezvikwata zvinoteverwa nechaunga zvakadai. Muzvare Bare vati vachazivisa kuti mutambo uyu uchatambwa rini sezvo svondo rinouya risingaite nekuti Capes United iri kuenda kuEgypt kunosangana neZamalek mumutambo weCup Champions League. Asi muzvare Bare vati mimwe mitambo yese iri kuenderera mberi semarongerwo ayanga yakaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Ndini Michael Kariati.
Vatereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzokera kumusha mushure mekugara kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai namba dzenyu pa 001202465 0318. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyamina ntungamiri Nkomo munhau dzechindebele.
So we see